Vachitaura muchinoyeku nengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki vachamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. Vachamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga.
Vanhu havana kuvirwa vabva vakafira Zimbabwe. MDC kune vanhu vakaurawa kuti ure MDC. Hakuna bato inofirwa inofa. Hakuna kati inosungirwa vanhu semasungirwa vanhu vatanhanga vachipika political detainees, political prisoners, uye vakarotongerwa mafasi ezvidhadha kutungamirira. It's a matter of time. Vari vakuziva kuti inguva chete. They cannot stop this project.
Vachamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanirwa kuva nemukana wekutaura zvinyuto zvaanazvo ndezvipi, maonero avanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu, nekuti nderimwe bandiko rakasimba panyaya yekuzikazikana kwenyika ino. Kubva tibva kuhondo munozata naatongogara kuzanira nezvipwa zvakanga zvichiwawo kunyaya dzemanaurirano zvakanga dziriko munguva yelangesi. Saka nai
panyaya yekushayikwa kwemari yebato, vachamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa, asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzimari, saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatina yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kuzwa dzemusangano dziri kuitwa nhenenguro dzichaisa pachena zvinovazo kutanga munguva yose dzanga zvingamboitiko mukati.
Mumwe mugari wemuchinoi vafarai ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navachamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu vachamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti vachamisa vasazofe vatonga zvachose.
Vachamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remashonal and west. Vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linet Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.